Mangwanani akanaka vatereri, nguva dzava 6 o'clock. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 22/2018. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare reConstitutional Court kutanga nhasi riri kutarisirwa kunzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachiti havasi kutambira zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika. Vagari vemumasvingo votaura maonero akasiyana siyana pabasa rakaitwa nemunyori weguta uyo ave kuenda pamudyandigere. Umwe wevatevedzeri vomutungamiri wenyika anoti matare edzimhosva hapana zvavari kushandura panyaya yomutungamiri wenyika akasarudzwa musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Tinotarisira kunzwa kubva kumutori wedu wenhau Thomas Chiripasi uyo ari paConstitutional Court mangwanani ano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kutanga nhasi dare reConstitutional Court riri kutarisirwa kunzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri nomutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachiti havasi kutambira zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzavanoti dzakabirirwa zvimhando yapamusoro. Asi magweta ari kumirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa anoti vakakunda zviri pachena. Kuti tinze nezvekutongwa kwenyaya iyi nevatongi vapfumbamwe veConstitutional Court, Blessing Zulu weStudio 7 abata muzvinafundo munyaya dzebumbiro remutemo vaLovemore Maduku avo vanotungamira bato reNCA vachidzidzisa mutemo paUniversity of Zimbabwe.
Chekutanga ndechekuti nyaya iyoyi zvikuendeswa kwainoitwa kudare reConstitutional Court zviri mubumbiro remutemo renyika yeZimbabwe. Bumbiro riripo rinotaura kuti kana election yapresident yaitwa, kana paine munhu anga ari candidate muelection iyoyo anenge asina kufara nezvinenge zvakaitika, anofunga kuti pamwe mutemo hauna kuteedzwa kana kuti zvakabuda zvakataurwa kuti zvakabuda hazvisiri izvo, ane kodzero yekuti aende kuConstitutional Court mukati memazuva 7 kuti aende kunotaura kuti aiwa ndikuona apa neapa neapa hapana kuita zvakanaka. Dare iroro rine majaji mapfumbamwe, 9 judges zvinenge zvichitungamirirwa naChief Justice. Chief Justice izvezvi ndiwa Malava, saka panenge paine majaji 9 anenge akatongomirira kuzwa nyaya iyoyo. Zvine mutemo wedu unosungira kuti kana munhu aenda kucourt mukati memazuva 7 panoitwa mazuva mavhiki maviri 14 days zvaifanira kuti court inofanira kunge yadecida kuti nyaya iyi yapera sei. Saka izvezvi izvi by musi wechishanu musi wa24 August ndo panosungirwa kuti court inge yapedza kuti nyaya iyi yatonga kuti zvakati nezvakati. Asi court haina kumaimanikidzi kumirira musi wa24, saka vanhu ngavatarisire kuti even mangwana chaiye court inokwanisa kutotaura zvainofunga kuti aiwa isisi taona zvakati. Yanyazonyora zvayo majudgment yayo, asi inenge yatotaura mutongo watodi watopera. Saka vanhu ngavangotarisira kuti judgment inokwanisa kubuda mangwana, inokwanisa kubuda kusvika mangwana, kana kusvika musi weFriday. Zvinoenderana nekuti nyaya iyi inenge yatongwa sei uye ndezvipi zvayo zvinenge zvichida kushandiswa nedare kuti iti aiwa tiri kuzotonga takaenda uku neuku.
Saka anenge anzi akundwa akundwa apa hapasina kuti ini ndichakwira zvakare kuderi kwedare.
Hakusina rimwe dare riri pamusoro pedare reConstitutional Court, ndo zviri mubumbiro remutemo riripo izvezvi unongoenda kukoti iyoyo chete ndochete koti inotonga nyaya dzine kudzipedza saka kana zvikatongwa mangwana kuti sedare tinoona zvakadai ndopanenge paperera nyaya pamutemo vanhu vangazozvipedzawo hazvo kunze kwemutemo kuti anenge asina kufara nezvabuda mudare hakuna rimwe dare rezvematongerwo enyika rematongerwo emhosva rematare rinokwanisa kuzonge ngeriri pamusoro saka tingati zvinotongwa neconstitutional court ndizvo zvinonzi muchirungu final but nganditsanangure kuti zviripo ndezvekuti nyaya iyo kana uchinge uchikwidza nyaya yacho iwe unenge uchikwidza nyaya ndiwo unenge uchinzi nemutemo uripo izvezvizvi ndiwo unofanira kuuya wakatakura umbowo saka ndozvavanenge vachitarisa vanenge vachida kunzwa kuti umbowo hwei akaunza nyaya iyi ndiye anofanira kunyatsotaura kuti apa neapa neapa achinyatsotarisa kuti ndozvazvinenge zvakaita vasati vapindura asi zvamangwana achatanga kutaurwa nyaya yekuti ko iyo nyaya iyi yakakwidzwa kudare nemazvo here iya inonzi muchirungu procedure nekuti inonzi law ine paviri inokupa kodzero yozokupa futi nzira zvekuti uone kodzero yako saka muchirungu inonzi inokupa right yozokupazve inonzi procedure to get your right saka ukatadza kutevedza procedure nyange uri right kumberi uko haitotongwi nyaya yako unozi haiwa hauna kutora procedure nyaya inokwanisa kuraswa mudare pakungoti chete hauna kutevedza sekuti handisi mutemo unoti unoenda kuconstitutional court ndeisei dai vakaenda kuhigh court unenge uchitonzi aiwa mauya kucourt isiri iyo ndo inonzi procedure iyoyo
saka vatongi ava vanoita zvekuvhota
ehe vatongi ava vanoita zvekuvhota vanotobvunza umwe naumwe paonline chief justice ndiye chairperson wavo kana vabuda vava kunogara murumu ravo rinonzi rumu reconsulting room yemajaji asi zita rinoshandisa haro muchirungu rinonzi judges conference saka tinoti conference room pavanouya vachipinda mucourt vari 9 vanenge vachibva murumu iroro rinonzi rumu ravo reconference vabva futi mukati vanonodzoka muconference naye voti tete tanzwaka zvaiagiwa chief justice uya ochitanga kutaura kuti ngatisamare zvatanzwa yo jaji unofunga chi achitotereka manoti
muzvinafundo munyaya dzebumbiro remutemo valavmo madhuku avo vanotungamira bato renca vachidzidzisa mutemo pauniversity of zimbabwe vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 Apo munyori weguta remasvingo vaAdolf Gusha vari kuenda kumudandigere kupera kumwedzi uno vagari veguta iri vari kuita maonero akasiyana siyana pabasa rakaitirwa navaGusha remumasvingo nevagari varo Gandri Maramba anotipa nyaya iyi
Mumwe mugari wemasvingo vazivanai kereke vanoti vaGusha vakashanda zvakanaka nevamwe vavo izvo zvakaita kuti guta rive nebudiriro uye richiwana mibayiro yakawanda yekugona kufambisa mabasa aro
ndinoti kuritaya kwavakita vaGusha vanga varitaura kereke kwedu ndinoti guta redu remasvingo tarasikirwa nemunhu aishanda nesimba nekuti aiva munhu aiteera zvichimo zvevanhu achiitawo basa rake munza yaandasikwa kuti aitewo basa rake bhozi tikatarisa masvingo iguta ranga rakachena zvikuru risina tsvina yakawanda ende masvingo rikada kutarisa iguta risina kumbowanikwa mune mvura yakasviba yataimwa even nango mukatarisa kune dzimwe nzvimbo pataiwanikwa kuchinzi kuana gweru harare kwaita outbreak yecholera netyphoid nenyaya yemvura mvura dzadzakasviba idzi kuno kumasvingo hatina kuwanikwa tichibakwa nezvigwere izvozvo
muzare jina posai vatsinhirawo mashoko avakereke vachitiwo vaGusha vaigona basa ravo uye vanofanira kuremekedza nekupiwa penjeni ine chiremera senzira yekuvatenda basa ravakaita
shanda zvakanaka pavakanga vari mukanziro satown clerk tinoimba kuti vachapuwa mubayiro wavo papenjeni yavo wakakura vakaita development yakakura chaizvo muno mumasvingo vakaita kuti guta redu remasvingo reguta rakanaka
asi vamwe vanoti vaGusha vakatadza kubata chigaro chavo vachitadza kushanda zvakanaka nevamwe sezvo vaibuda pachena kuti vaitsigira ZANPF izvo zvakazoita kuti vagare vakanitsana nemakanzura ebato rinopikisa remdc mumwe mugari ane maonero akadai ndevagift chiri mudondo avo vanoti hofisi yavaGusha yaisavatenderera kuita zvematongerwo enyika vati kusarura kwavaita nekushanda navo zvakakanganisa zvikuru basa ravo
vanga vari munhu anga akarerekera kubato
rangari poro ya ZANU-PF. Ya wanga wali open chaezo kututuwa ta inini musanga no ndo support. Sinuwa zunu zwa singa fanili nepo seni yao ya public office ndo wanga wali mkuru mkanzo. So ya za kumashuro kubayo betumbo kwithi na shakanyanya ni mangu mamea ya wapo ni kuda kwe kutu wanga wakanyanya ori kila kune rimwe batu. Asine zozo ni kutu kuda nukuti ndo kwa waifu ya upu wavu ya lika wanchi asi sinuwa za sokuti waka ukawa ungoro wa shakanyanya pano kama uripo. Kunewa wanga wari watunga mili wenyika wengu wa yoyo
wakusha wanonzi waini sana ni makanzila MDC pamwena mea wa MDC mshakabu wa alo chaimiti au wakatombo wa misa basa kwengu wa pupi wa sozozo avo pabasa mgora 2008 mshire mekupintila kwe basa rezo mkutongwa kwe matunu wangwa garwe masingo vanoti wanga wasiri kufara ni maitiro awagusha ekusaterera makanzura wakasarudza ivo wagari kuti avamirire zvido zvavo. Vamwe vanotiwo vagusha vakaisa nyaya dzematongero enyika mubasa muna 2011 apo vakaramba kubhadhara vashandi sechisungo chakanga chaitwa nekanzuru. Izvo zvakazoita kuti kanzuru itorerwe motokari neimwe midziyo zvitevera kukundikana kwayo kubhadhara vashandi zviri pamutemo. Mumwe mugari wekurunyararo West vaadrive mapungure vanoti vagusha vaisagona kubasa ravo uye vari kusiya zvakawanda zvisina kupedzwa.
Izvo vagusha havana kutishandira zvakanaka kubva zvavakashanda muno. Munhu wanga asingagoni kuengeja nevanhu kana nguva yekutaura nevagari vanga vasina chiiseni pasocial media kana paichapchapo. Iko zvino tikazvitarisa vagusha munhu yavo kuti vachishanda vaita zvoti vari kushanda vakamirira rimwe bato rezvematongerwo enyika iyi.
Adisa chigaro wemasungu United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti Mura vaThomas Mbetu vanoti kunyange hazo munhu wese ane zvaanombotadza vakashanda navagusha zvakanaka. Vachitaura parunare vari mumusangano kukwekwe vagusha vati vari kuenda kunozorora vakafara nekuti vakasiya vasimudzira guta remasvingo uye vanotarisira kuti achavatsiva achasimudzira guta kumberi. Vagusha vakashanda kwemakore makumi matatu nerimwe mukanzuri yemasvingo munzvimbo dzakasiyana siyana. Vakaitwa munyori weguta muna 2004 basa ravakanga vachiita kusvika pavakaenda kumudyandigere izvo zvinoreva kuti vashanda semunyori weguta kwemakore gumi nemana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Gandri Marampa.
Mumwe wevatevedzeri vomutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti matare edzimhosva hapana zvavari kushandura panyaya yomutungamiri wenyika akasarudzwa musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura papurazi rava Mike Mutasa renyati menyu pedyo neBhanget vachiwenga vakaudza vanhu vainge vauya kuzoona kurima kwegorosi zvine unyanzvi kuti vasatye kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachabviswa nedare reConstitutional Court pachigaro chemutungamiri wenyika. Vachiwenga vakati vaMnangagwa vachange vari mutungamiri wenyika mukupera kwekutongwa kwenyaya yekupikisa zvakabuda musarudzo yakakwidzwa kumatare nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa.
Chirongwa chatiri kuda iko zvino ndechekuti hurumende ya president elect wedu anenge ari president mushure medare riri kugara iri mangwana rapera vanenge vari mutungamiri wechitsuwa chino. Comrade Emerson Dambudzo Mnangagwa.
Mutauriri webato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vaJacob Mafume vanoti mashoko avachiwenga anoratidza kuti vatongi vedare reConstitutional Court vachatadza kuita basa ravo vakasununguka uye vari kungotsigira pfungwa dzavagara vanadzo dzekuti hurumende ZANU-PF inombunyikidza vatongi. Vachiwenga vakatiwo nyaya yesarudzo yakatopera kare pakasarudzwa vaMnangagwa.
Zvinakapfuura tichati kunzwa nezvazvo taakuda zvokufambisa kuti tiende chii tiende mberi.
Asi mutauriri weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa muzvare Tabitha Khumalo vanoti ZANU-PF ishiri nemuriro wayo wekuita zvechisimba sezvo mashoko avachiwenga ari kuchishidzira vatongi vematare. Vachamisa vari kupikisa zvaakaziviswa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC zvekuti vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika vachiti ndivo vakavhoterwa nevanhu vakawanda. Vachitaura nezuro pachiitiko chanezuro, gurukota rezvekurima, vaperenzhiri, vakati varimi vose vanopiwa zvekurimisa nehurumende, vanofanirwa kudzosera zvikwereti zvavanenge vapiwa kuitira kuti nyika ienderere mberi.
Kumakomuna, kana wapinda mukomanda agriculture, unotarichirwa kuti unopuwa mainputs. Kana warima wakohwa paunoendesa zvinhu zvako kunotengesa mari yemainputsi yayobatwa kuitira kuti chirongwa ichi chirambe chichienderera mberi. Saka tikatadza kuramba tichidzorera zvikwereti zvatenge tatora izvozvo, tave kuuraya hukuiya inokandira mazai atenge chida kudya. Hapana kwatosvika.
Mune imwe nyaya, vanhu gumi nevaviri vanofungidzirwa kuti vakadhirikirwa vakafa mumugodhi weEldorado pedyo nechinhoyi nemusi wemubvuro manheru. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West, Inspector Clemens Mabwazara, vanoti vanhu vanonzi vakadhirikirwa nemugodhi havazivikanwi uwandu hwavo, asi vanoti mumwe akapukunyuka muchiitiko ichi anoti vanosvika gumi nevaviri. Ndakamirira Studio 7 muBhanget, ndine Arthur Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 PM kusvika na5 PM. Musi wechishanu kubva na4:45 PM kusvika na5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Dare reConstitutional Court nhasi riri kunzwa chikumbiro chakasvitswa mudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa chekuti risendeke parutivi zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti mutungamiri weZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Magweta avaviri ava achange achibvunzurudzwa nevatongi vedare iri. Mutori wedu wenhau Thomas Chipasi ari kutevera nyaya iyi. Muchidimbu Thomas, zvinhu zvakamira sei?
Nje vasati vati vapinda mudhorobha sezvavanozviita mazuva ose panenge pasina nyaya dzakadai. Pane migwagwa yakati wandei yakavharwa nemapurisa yakakomberedza dare reConstitutional Court pamwe neHigh Court. Izvo zvakabatana. Migwagwa yakagara yaziviswa kare nemapurisa kuti ichange yakavharwa pachange pachinzwikwa nyaya iyi kubva na5 dzamangwanana nanhasi kusvika madekwani. Saka pari zvino vanhu vakutoshandisa dzimwe nzira dzisingasvike nepadare reConstitutional Court. Vakamirira kuti nyaya iyi itange kunzwikwa nenguva dza9:30 mangwanani ano. Tichitarisirawo zvakare kuti vamwe vatongi mukusa South Africa vachange vari muno muZimbabwe vari kumatare vachitevera nyaya iyivo zvakare, sezvo nyaya iyi iri nyaya inobata-bata ranokati dunhu rese reSADC. Vanhu vazhinji vari kuda kuziva kuti nyaya iyi ichange ichishandiswa sei.
Vanhu vakatarisira zvakadini nyaya iyi yaThomas?
Kutaura kwandiri kuita kudai maziso evanhu vese nenzeve dzavo zvaka zvakakomba nokuti varuda kuona kuti nyaya iyi chafatiswa sei nematare. Vamwe varikutiwo matare asizokwanisa kutonga nyaya iyi zvakanaka, asi munyori anoona ne anoona zvekufatiswa mabasa mucommission inoona nezvematare yejudicial services commission vaota chikwana vanoti vatongi vapfumbamwe vachange vachidzwa nyaya iyi nhasi mudare reconstitutional court vanhu vachange vachiita basa ravo vasina kutyisidzirwa uye vasina divi ravakarerekera vachiti ikodzero yemunhu wose kuti anzwikwe kana achinge akwidza nyaya kudare reconstitutional court kuti anzwikwe nyaya yake pasina kumbunyikidzwa kwevatongi vematare. Saka nekune rimwe rutiviwo vezanupf vari kutarisirwawo kuti vachakunda munyaya iyi, ukuwo vemdc alliance vari kuti umbowo hwavainawo hwakakomba zvikuru zvokuti hapana kana chingatadzisa kuti vatongi vematare vange vachibuda nemutongo unoita kuti vachamisa vagozogadzwa semutungamiriri wenyika. Asi nekune rimwe rutiviwo vamunangagwa vanoti ndo vakakunda misarudzo idzi ende vari kutivo zvakare vanotarisira kukunda zvakare panyaya iyi paichadzikwa mumatare nhasi.
Tinotenda Thomas. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi achitaura ari parunhare ari muHarare. Masvondo maviri apfuura, Sineti yeAmerica yakapasa mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act, kana kuti ZIDERA, uyo unoratidza gwara rinofanirwa kutevedzwa nehurumende yeZimbabwe mukuwisa utongi hwejekerere zvirango zvisati zvabviswa. Vakarwa hondo yerusununguko vari kushora America nokuvandudza kwayakaita mutemo uyu. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru weAction Aid Zimbabwe vaJoy Mabenge vanoti ZIDERA yakakonzerwa nokukara kweavo vari muzvigaro zvokutonga. Tabata vaMabenge kuti tinzwe pane pfungwa dzavo maererano neZIDERA nezvirango izvi.
Ndiyo nyaya yemakaro yandani chataura izvi, nyaya yekuda kuti poto ndeyangu ndinodya ndega kukokota kusvika vamwe vasina kana pekubata, iyoyo ndo nyaya inenge ichinyanya kunetsa. Nyaya iyoyo munoiwana yakagara munyaya yemakaro nenyaya yehuori. Makaro nehuori zvinofambidzana chose nenyaya yekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Saka hazvizotishangisi tikanzwa vanaAmerica vaakuramba vachitiwo zvirango zvavakatemera Zimbabwe havasi kuzobvisisa, nekuti vanenge vachiona samaonero avanenge vachiitawo ivo kuti munyika meZimbabwe hamusati mave neutongi hwejekerere, hamusati mave neutongi hunoita kuti munhu wese ange achinzwa kuti iyi inyika yedu tese tichifara tichiita madiratibvange tiri munyika yedu iyoyo. Saka tinoona sekuti zvinogona kunge zviri zvidiki diki chose zvinenge zvichida kuti zviteedzerwe neavo vanenge vari muutongi. Handifungi kuti zvinganyanya kunetsa zvakanyanya kuti America inge ichizoongorora zvakare nyaya yezvirango kana kutosvika pakuzvibvisa. Mazivo atinoita zvangu ndeyekuti iye America kunyange zvirango zviripo ine rumwe rubetsero rwainoramba ichingopa kuZimbabwe. Ine zvinhu zvainogara ichingoitirawo kuZimbabwe, asi tichingoshuvira kuti mukufamba kwavo mazuva dai zvanga zvazongonaka kusvika pakuti pange pasina kana chinenge chichitadzisa kuti Zimbabwe neAmerica zvinge zvichidyidzana mune zvakanaka. Asi izvi zvinenge zvichingoitika padzi kana zvaratidza kuti vanotonga vanoda kutonga vanhu zvakanaka, havabiri vanhu, havaiti zveuori, havambunyikidzi kodzero dzevanhu. Izvozvo zvikange zvangoitwa, ndoona sekuti America chaiyo nedzimwe nyika vakasununguka kunge vachidyidzana neZimbabwe mune zvakanaka, sekudyidzana kwavanongoitawo mune dzimwe nyika ichibudirira.
Vachitaura pamusoro pezvirango izvi mazuva maviri apfuura, vamunangagwa vakati America haisiyo nyika yega pano pasi. Munozviona sei?
Ini zvangu sembongorori apa ndakutaura ndakazvimirira semunhu anoongorora zvematongerwo enyika. Hausi muromo mutsva, nekuti muromo watagara tichiziva vamugabe chavo vaiito utaura pakatombosevenzeswa mashoko ekuti look east policy. Asi wonaise kudai izvi, vamunangagwa vanogona kunge vakataura samataurira avanenge vakaita, asi mukaramba muchidzokera sure musikasatomboenda kana mazuva anodadza mashanda muchidzokera sure muchitarisa zvakare mumapepa nawo iyaya munovaona vachipadzisana nemumiriri mutsva wenyika yeAmerica akatouya muZimbabwe ainge achitura mapepa ake kuna vamunangagwa vamunangagwa vachitotaurawo vachitivo vanotarisira kuti vachashanda zvakanaka nemumiriri mutsva mumiriri uyu akatouya mashoko sevanhu vanenge vachita zvematongerwo enyika mashoko pane mamwe anotaurwa paruzhinji kwozoita zviito zvimwe zvinoitwa kana vanhu vachinge vasangana saka ndiona vekuti vamunangagwa vaitaurawo semunhu aitaura paruzhinji asi mukati memwoyo wavo ndinoona sekuti vanoona kuti zvakakodzera kuti vazive kuti America ndeimwewo yedziye idzo nyika dzakakosha kuti Zimbabwe inge ichidyidzana nadzo hazvizotishamisi kuti ivo namakurukota avo nevamwewo vanenge vachinge vachizotaura neamerica nerweseri kuti dai America yaziva kuti kudyidzana kwayo nezimbabwe chingange chiri chinhu chakanaka chose
avo vanga vari mukuru weaction aid zimbabwe vajoe mabhenge vari parunare mupretoria kusouth africa nestudio 7 Vateveri venhabvu vatarisana nemutambo mukuru muHarare Derby apo Capes United iri kutamba neDynamos muRufaro Stadium. Michael Kariati anotipanya ya iyi.
Gwaro rabva kumurongi wemitambo muPremier Soccer League. VaElisha Mandireva rinoti mutambo mukuru uyu uri muRufaro Stadium umo muri kutarisirwa kuungana chaunga chinotyisa. Mitambo pakati pezvikwata zviri izvi unoverengwa pamitambo mikuru muAfrica zvekuti panguva ino apo zvikwata izvi zviri kutatarika mutambo uyu uri kutarisirwa kubuditsa nhabvu yemhando yepamusorosoro. Pakapedzisira kusangana zvikwata izvi musi wa22 kubvumbi Dynamos yakarohwa 1-0 apo Denver Mukamba akamuka chibhebhenenga asi Mukamba ave kuDynamos mushure mekusiya basa kumakepe-kepe. Mutambo uyu wauya zvekare panguva iyo maGreen Machine ari pachinhano chechina asi Dynamos haisi kunyatsofambirwa nezvinhu zvakanaka. Dimbare iri pachinhano chegumi nenhatu kwasara mitambo gumi chete kuti makwikwi aya apere. Asi panotamba zvikwata izvi hapawanzotariswa mamiriro akaita zvikwata zvacho panguva iyoyo. Muongorori wemutambo wenhabvu vamiche chisale vanoti mutambo uyu uri kuratidza kuti uchanakidza zvikuru.
Mutambo unoratidza kuti mutambo uchanakidza zvikuru nokuti munhu wese patimu dziri tu dzose dzihapana iri kuda kukundwa.
Asi vachisale vanoti mumusha meCapes United munodzivikanwa kunze hapana chinovafadza mwaka wega wega kunze kwekurova vavakidzani vavo ava.
Ndinoonawo zvakare kuti Capes United mukochi uyu mutembwe anonyatsodzidzisa kuti basa rake kuti ringe riri rinochengetedzekawo kana kuti pride yetimu wekuti iite zvakanaka inofanira kuti itorowa Dynamos.
Dimbare nemakepe-kepe hadzisisina maroto ekutora mukombe weleague asi dziri kurwira kupedza dziri pazvikwata zvina zvichange zviri pamusorosoro panopera mitambo yemwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Kutanga nhasi, dare reConstitutional Court riri kutarisirwa kunzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachiti havasi kutambira zvakabuda musarudzo dzomutungamiri wenyika. Vagari vemumasvingo vataura maonero akasiyana-siyana pabasa rakaitwa nemunyori weguta ravo ave kuenda pamudyandigere. Umwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika anoti matare edzimhosva hapana zvavari kushandudza panyaya yomutungamiri wenyika akasarudzwa svondo rapera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Mosfera zvakanaka. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.